DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 14 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndorimwe dambudziko.
Sangano reproject Vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala anengozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana, restraint yese vanenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari, hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanapotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reproject Vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reproject Vote 263 vaAlan Chipoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tingada kuti mhuri yeZimbabwe ichizive kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rapfuura apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December, vakakundikana kuti vange vachiitanga vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvekuberekeswa, aya tinoti mabirth certificates nemanational IDs. Uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitz kungoti dzeki iri kufamba munzvimbo dzese mumaconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, vakatanga musi wa1 February uye vari kupedza musi wa28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 maplaces vachibva ipapo takabatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekwaregistra sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz vanenge vachitarisira kuti vange vachiregista vana vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa saka ndoimwe dambudziko
pano vamunoshora here pane zvirikuitika apa izeke here kana kuti iregistrar's office
isusu sekuudzwa kwatakaita nevekuzeki vakati takataura mukatarisa magwaro avakabuditsa iyaya tinoti muchirungu secular ravakabuditsa muna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilize voter registration blitz vakati takamirira vanhu vekuma offices a registrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February sekutanga kwakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekwa registrar sekupromisa kwakaita so dambudziko apa rinongodzoka kuzeki on the basis yekuti kana vanga vakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekwa registrar ekutaura kwaunga wakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekwa registrar vakanga vangori support kuti vanga vachinyora futi rumwe rugwaro runoadresa mazimbabwens sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekuma offices aregistrar zvazokundikana because ofisi yekwaregistrar yati zvakati 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 so that vanhu vanosara vari pachinzvimbo 1 vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri paground saka izvozvizvi blemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainga akakwanisa kutiudza kuti ofisi yekwaregistrar yaramba yati zvakati that when pataizodzoka takuti ofisi yekwaregistrar ndoine dambudziko pari zvinoizvi tinongodzoka kuneneredza zeki because ndo yanga yakativimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekwaregistrar kuti vanga vachifamba nevezeki pavari kunyoresa vanhu kuvhota
avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject vote 263 vaalan chipoi vari parunhare kwamutare nestudio 7 zvichakadaro sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti svondo rapera rakanyorera tsamba kuzimbabwe electoral commission richida kuziva huwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti national identity cards mugwaro kunasa chigaro vezek amai priscilla chigumba zimbabwe lawyers for human rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa 24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa 13 ndira 2022 apo zek yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota
zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kune zek inova zimbabwe electoral commission ichikumbirawo kuchema kuti tiudzeiwo kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu makanyora muchiti mamira zvokurejista vanhu vangani vakapiwa magwaro kana maid mapasipoti mabirth certificate neregistrar general ndozvavakumbira kubva kuti zeke itiudze ndozvakanyorwa tsamba nemagweta ekodzero
saka vamafunda zeke yakapindura here zeke yakati chii kwamuri
tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuzeke haisati yauya takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiwo here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda saka ndozvotakamirira kutinzwa kuti vanhongani vakaregistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri wezimbabwe electoral commission amai leticia kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose, vachingovapa zvikuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana, 5,374. Ukuwo, vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zvikuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe, 231,381. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu, 4,313,783. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu, 3,344,755. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana, 83,274. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadero, imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano, Dr. Henry Madzorera, vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi, zvikuru nebato reZANU-PF, zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yecovid-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani.
Zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichichafamba sei mazuva anoteverayo, ndinoona kunge kuchekeresa vanhu.
Sei masvika pakutaura izvi, Dr. Madzorera?
Marala ane ngozi, nokuti vanhu vakawandisa vanoungana, restraint yese panenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali, hazvina kunaka panguva ino.
Marali ari kuitwa neZANU-PF nemamwe mapato ezvematongerwo enyika anoratidze kuvanhu, Dr. Madzorera, uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here?
Panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo recovid-19 saizvozvi. Marali waya ndo anozopruva kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa. Ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya. Ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events. Rally isuper spreader event, togona kuurayisa vanhu vakawandisa. Saka ini ndinoona kunge zvisina uchenjeri kuti ZANU-PF itange kuita marali yezvino.
Vaimbova gurukota rezveutano, Dr. Henry Madzorera, vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio 7 apo muri sei vashamarari vestudio 7 apo? Inini ndinozwa kurwadziwa kana vana veZimbabwe. Zviro zvese zvese muchingosvora nezvakanaka. Ko panext door pakaita nyoka, tichi nyoka inodaidzirwa makirwani here kuti uya kuno? Kune chaitita zvisindosofamba nemutoo zvakanaka. Saka kuenda kwavamunangagwa kuMozambique handione pane chikonzero chingareketwa, sezvo vanonge vachigadzirisa kuti vakomana tibatsiriwo apo. Hakuna asingazvizivi kuti iwo Zimbabwe vase zvayakabatsirwa neMozambique kuti vane zvisununguko. Ndatenda zvangu, ndatenda zvangu, mundifarisirewo dangwe rangu, mundifarisirewo mwana wangu apo. Ndatenda apo pamatunhu apo.
Vamukasi vevana mukoma Jonga akandimiri nevamwe vose kustudio 7. Ndoda hangu kungotsiura mutungamiriri wenyika vaema Hussein Munangagwa vanotaura kuti hanzi hapana mumwe munhu unotonga Zimbabwe nyanga akafamba netsoka kubva izvezvo kusvika asvika kuchina. Unosvika Zimbabwe isati yatongwa nevamwe vanhu. president Mnangagwa vanonyepa vajaira kuriga maelection hapana munhu unovada ngavasada kuwanda nechigunwe musanyepa vanhu avakudii mukuru itaurai kuti imimi munoriga maelection ndomahwinirenyu kwete zvokuti munodiwa nevanhu munotonga zvechitororo vanhu havana imimi pahana dzavo vana Nelson Chamisa ngachile mulombe ndini Jeff ndini kuno mujobe
makasimba iri vababa tanonoka vandeis tinofara chose ndinotenda ini ndoda kumbokomenda mashoko avice president edu vachiwenga ndinotenda nemanzwi avo manzwi asina ruvengo mukati manzwi anoumba anoumbe rudo mumhuri yezimbabwe edha uri opozisheni kana kuti uri rural party manzwi akataura achiwenga manzwi akanaka chaizvo zvino kudai mhuri yezimbabwe kana vatsigiri vezanu pf mwatevedza mashoko avachiwenga nyika yedu inoenda mberi ndatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
makadiko vashamarari vestudio 7 zitandoita tapiwa mushere ndiri pano pajoni chekutanga ndoda kungorevangu pane vanhu vanotiwo vamunangagwa vakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotonzwa munhu ari kusouth africa chianzi vamunangagwa vakanaka saka zvinondishamisa ini kuti munhu kana achiti vamunangagwa vakanaka vamunangagwa vari kugadzira nyika iye ari muno musouth africa munhu wacho handizivi kuti munhu anya angada kurevei kechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tine crisis yematicha asiri kupiwa mari vana havasi kudzidza danho iriri rekuti mateachers haasi kupiwa mari harisi danho rakanaka mateachers vanofanira kupiwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachinhano chepamusoro chekuti vakapuwa maqualifications zvekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pekuti zvakatagona vamunangagwa zvekuti hapana opozisheni haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozvitaura wana asi havakabva wana ichangobva chete simba riri muvanhu kana vamunangagwa hasimba haribvi mumuromenyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanhu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavakasigwa navaziteteguru manje imi mava kuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvifi zvakaitika izvozvo neva 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 tinoitonga chete nyika iyi president Nelson Chamisa vanopinda chete
zdsevenamasdsevenabo vamunangagwa vanotaura vanotaura sekuti vakatsika dombo makumba avo smith waidarowo kuti kwasara 1000 years 1975 kuti azopa manyika azopa nyika mablacks asi pa5 years nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablacks saka munangagwa vasataura sekuti vakatsika buwe kana vakatsika madombo pasi pemakumba avo hausi umambo ka kupurezidendi zvakasiyana neupurezidendi chavanoda kuti vona vagari vachitoshanda ndechii nokuti vacho shavari kutiitira isapapa yatinoona saka vanhu vanofanira kuti vaone kusvinura ndonguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupf kuswe leadership itsva ine maonere matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvoda kuti tatofa
Hello pastudio 7 vana mukoma jonga makadiko mose nevamwe ndiri kuno South Africa ndinoti triple c ndo yedu hakuna kumwe kwatinoenda ndokwatakatotarisira ukoko zanu pf ngaimbomira zvayo hapana chaida ndatenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Mumutambo we American football uchango pera kutambwa pakati pechikwata che Cincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23 kwa 20. Tabata chezvaro wa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii chaitika tiudzewo zvawaona?
Mutambo wa Super Bowl wachambwa zvawo but papa sina at not my big plays between Cincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Wachambwa zvawo it was a close game ya winner by 23-20 but yanga sina my big plays anoita kuti vanhu vanakiswa now why pasa my big plays because tikatarisa team Rams yaita ma injuries two of their best receivers vakuwara vese vatongobuda then the quarterback avakuwara angasiri mobile zvaari simboita and also my throws is known to throw my big throws are accurate my long throws but my throws ake esa angachikokanda angachingo either There were no throws. Kana kuti anga shy ano receive ma throws acho saka ma big players aya havango shaika.
Mhm. Ku vatambi nevanhu voye Los Angeles unoreve mukombe uyu.
Super Bowls noreva kuti zvinoreva kuti team ya ndiyo champion ye mutambo unonzi National Football League NFL. In the whole world, zvinoreva kuti ndo number one va win a championship. Zvinoreva kuti ndo the best team mugore ra 2022.
Ko Cincinnati Bengals chavatadza chii kuti varuze mumutambo uyu?
My statistics are not your my odds ekuwina. Anga agara ari against them from the beginning. Awana kutazwa kunzi vange vachahwina mutambo uyu nenyaya ye lack of experience quarterback wavo ndo second year yake muliki esi yake haana kutamba magames akawanda akangotamba few games achibva akwara saka ndingangoti ndo rangariri like first year yake kutamba magames acho esi akakwana that's number one number two my players acho even Bengals vachiri vadiki pamakore it's a young team ine ma new players tikatarisa Rams inotori ne 10 ma players anga akatomboenda kuma Super Bowl championship and also quarterback wao anga ine 11 years atamba muliki saka tikangoti experience yagara yanga ichingonzi ndo yanga iri better than the youth what because of lack of experience but tikangoti Rams yanga chikori ne more experience chete anikati havasi skilled but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland ne Studio 7. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yekudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana siyana mafungiro nenyaya iyi yekudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. vakawanda vacho varikutaura varikutambira nemufaro chiitiko ichi kuti chakaitika at least zvinenge zvaisawo benji ratingati Supreme Court uremu wokuti at least iringirane equal representation yevanhu vese veganda uyezve inenge yasumudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti ehe vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika ino iyi.
Chigaro ichi chakamuka sei uye vanhukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi?
Pare zvino panokwanisa kungodomwa mumwe chete toziva kuti vabheya vakarizaina and izvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muAmerica yese kuti aite judge we Supreme Court. And munhu anokwanisa kungodoma izvi ndi va President Biden, but munhu waanenge wadoma anofanirwa kuzokonfirma Senate uko kunova kuri mangange mangange ma Republicans nema Democrats.
Vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani?
Vanhu vanokwanisa kudomwa nava Biden iko zvino vakati wande, but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati macircles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa, but vaviri ava vanopfurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina. Ava vakadomwa na Obama muna 2019. Kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndivo vanga vari favorite kuva vari pamusoro pelist yava Biden pakanzi pava nevakanzi ku Supreme Court. Pati mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuAmerica ari mukadzi wechitema. Asi vakawanda vane yatingati ma reservations pamusoro pava Justice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta aidefenda varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka kuri kunzi benji reSupreme Court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe, but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi. Saka vari kupokana nekusumudzirwa kwaJustice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti kuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu.
Vamasiye vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani?
Kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita senge kuri kupesanawo mbichana pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda richitema ku Supreme Court, but nyaya dzakutagwa dzenhoroondo yavo vari gweta ndidzo dzakuita dzichimbopesana dzichivhiringidzawo vanhu.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vadome mudzimai wechitema kuvajaji kuSupreme Court?
Ayo maitiro akakosha pakuti kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica and inyaya inenge yaitika history muBlack History Month, zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimoswa ekuSupreme Court neamo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity kuSupreme Court.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunare Texas ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika. Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court.
tashika kumagumo ichirongwa chedu chanasi ivai nesu zvekare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini njini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.